mumwe mugari weku Old Tafara vakole nchimchenga vati pamba pawa patova nemakore pasingabudi mvura. Vachimchenga vati kunyange hazvo nguva yareba vachivimbiswa kuti dambudziko remvura richagadziriswa, vanoti kusvika pari zvino hapana chatichaitwa.
Pandiri kugara pari zvinozi hapatorina mvura zvachose, haitombobude kana kamwe chete. Yaane time yaenda. Handizivi takambotaura nyaya yacho, but still nanhasi zvaingonziri kuadhiresa yakuadhireswa, asi hapana chati chaitika. Ndizvo kuti zvaitwa sei.
Mumwe mugari wekunyotafara amai Matrasa Matemauswa vatiwo zvinovashungurudza kuti vana vava vatoziva kuti kune mvura inobuda mupombi dzemvura. Amai Matemauswa vati nekuda kwokushaya mvura uku mhuri yavo inogara kutambura nezvirwere zvemudumbu.
Pamba pandogara mwana wangu ndofunga waane ma13 years avatomboziva kuti mvura inobuda mutepi, avatombozvizive. Tinotopona nemugodhi rekuzvimabhorani, kuzvezvi mugodhi yacho yakoma, hatitorina mvura. Tinototambura zvokuti tinototsvaga mvura zvakanyanyisa. Zvinotipa korera, taifodhi nokuti nida kukushaya mvura. Bhosteri kana uchiusa pasina mvura yekuita kurimita hazvishandisiwi. Hatoneta kutaura kubva kanzuri iyoyi, kubva paka1980 taneta kutaura, asi hapana chekushanda. Taneta kutaura. Takamboni masweji achabviswa achichina, nhasi hapana chekufamba.
Mumwe zvemugari wekumabvuku amai Sandra Kahondo vatiwo vari kutorarama nemvura yemuzvibhorani asi vachema-chema nekushomeka kwazvo. Amai Kahondo vati nekuda kwokureba kunenge kwakaita misetse vanomanikidzwa kuzochera mvura pakati peusiku, asi vakati dzimwe dzenguva vanosangana nedambudziko rembavha.
Mvura tinochera kuchibhorani tine machallenges ekuti iye zvino tinosvika pakundogarirwa nembavha. Mvura kuti uichere unochera kumapasti 1 pakati peusiku, kuma2 ukachera kuma9 ungaenda kuchibhorani ma11 kana kuti makuseni ma6 unotuma mwana unobata line asi unozochera ma12. Zvibhorani zvacho zviri kumabvuku zvishoma, chikafa vanonoka kuya kuzochigadzira. Panogona kutora mwedzi kana mwedzi nehafu chisachagadzirwa.
Vanomirira mabvuku Tafara mudare reparamende vaJames Maridadi vati nzvimbo yavo yawandisa vanhu kudarika zvaitarisirwa, izvo zviri kuita kuti dzimwe nzvimbo dzishaye mvura.
Nyaya yemvura inogara yatinogara takataura kumabvuku, dambudziko riripo panyaya yemvura ndeyekuti kugadzirwa kwakaitwa guta reTafara nemabvuku ragadzirwa kuti rinofanira kunge richitakura vanhu vane uwandu wakamira wakadai so. Asi pakazotanga kuita makooperative akatanga kuvaka dzimba vachipuwa munhingiri nehurumende, pachiitikaona zvemakooperative zvinhu zvainzi RG Mugabe, Sale Mugabe, Dr. Amai, zvimakooperative zvichingovaka zvanga zviri zvisina kuapurovwa nesi, zvisina kupuwa mvumo nekanzuro kuti zviite izvozvo. Saka vaingoti vakavaka dzimba vanongokonekita mvura pamapaipi emvura aripo iyaya. Saka guta reTafara nemabvuku rakapedzisira rakutakura vanhu vakawandisa kupfuura zvarakagadzirwa kuti ritakure. Ndosaka mvura isafambe muTafara nemabvuku.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati vave kukwanisa kupa dzimwe nzvimbo dzekumabvuku neTafara mvura katatu pasvondo. VaChideme vati pari zvino mabvuku neTafara hadzisi kuwana mvura nekuda kwokuti kanzuro iri kuchenesa nzvimbo inochengeterwa mvura inoenda kunzvimbo idzi yePrince Edward Reserve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.